A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandevele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villages.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa is pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, wherein we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced that just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguva vari kupinda muchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana vezimbabwe vari kubatsira pane ino nguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zvedu zvatatichiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinezvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone idai raparadza chimanimani raparadza chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane ino nguva raparadzawo mamwe matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana nezimbabwe rakatarisanawo nemozambique nemalawi vamwe vari kuti mumozambique nemalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutumupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muzimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizivikanwa kuti dzicharohwa nedutumupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndo maizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sekulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesishile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu leli elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxala ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kati vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuchiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufike lalapho okufakwa khona izidumbu emamosari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hhayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asikuzwileyo kuye yena umongameli webandla le-MDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa uzabonani sike sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimani mani nemuchipinge vari kuti ivo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvaakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chitsvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadii
aiwa takasimba makadini
nini aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa
aiwa ndizvozvo
mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano
ya yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe vari kugara mumakomo hakuna chikafu itsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopa ndakataurawo nevamwe vakasiyana siyana kati hai nongativhurei GoFundMe yekuti tikande mari toita kanzvatu tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuzimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaore chiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka ni takabva tavhura GoFundMe iya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa$10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira nyi kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe especially on the eastern side that is Chimanimani and Chipinge and so as people in the diaspora we just came together and after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, have been responding positively across the whole world. Some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than in a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable food, water, blankets, and, if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone, despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people who had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all, and at this point the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, tine muteereri parunare. Makadi.
Kibori makadi o baba.
Ndiani avo?
Mbekwa gumisa icharamba.
Mukoma gumisa icharamba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvo zvo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Tinyaya mukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu, bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recyclone kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu, dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma, zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tingoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, ngavato vanofanira kuto gavhumendi inofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga variko, nekuti saiti rinogona kubvuka futi iko kwakawirwa futi nedambudziko iricovid. Saka vanofanira kutovabvisa kwavavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukire.
Ndizvozvo. But mambo otarisa here kuona kuti nzvimbo dzakatisimukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kuondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kune dzakatisimukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunekana kuti especially muri mumarikowam wabemumadhizemarikowab wazi ndomumwe futi mukonzera chi dambudziko imomo.
Thank you so much, mukoma gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Richard mupfupi parunare. Makadii mukoma Richard?
Munofara here baba?
Aiwa tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
ndinoti dai hurumende yakakasikawo kumiramira vamwe vanhu vangadai vakakasikawo kuberekerwa akangonzvesvikoto kubva zvisiinda pati ringava riri dambudziko kana kunzi demonstration inomhanyamhanya kuda kubhloka iye zvichitadza kumhanyamhanya kumira pane matambudziko akaita sendisa seakaitika kuchimanimani izvozvi enda ndichitaura nevamwe vanhu vanga vari kuchimanimani neikoko vanga vari kuti chitori pastaga hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvii nokuti ainzwa kuti kumahelikopta kwainzi kwaakuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helikopta maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iyo hurumende pachaiva ifanira kuona kuti iita sei paimbotadza kuwara nguva dikidiki yekuti ma sekuti ine herikopta yaikwanisa kunoasisa ichiona kuti tozvifambisa sei bhozi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa zviriramba zvichikokwira hazvisi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo purezidendi vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai
aiwa vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro tinotenda kana wakadzoka tinotenda but dambudziko iri rawira dai tinotochemera kudai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kubotswana isu tiritounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo zvakaitasana hembe mablangeti tiritounganidzawo mazimbabwe raari kubotswa
aiwa muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma munogona rimwe ririmi here kunzwa shona
ndogona shona chete
aiwa maita basa thank you so much
tinotenda baba
aiwa tinotenda that was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana he says that the government should have acted earlier than what it did and he went on to say if it was a demonstration it would have acted promptly to deal with the demonstrators but this time it's taking long and also they are trying to help by raising funds they are fundraising for cash for clothes and food in Botswana to help those affected that's Mkoma Richard and Mkoma Gumisai said the same thing that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible but I just saw Minister of Transport Honorable Joe Bigimatiza he tweeted he said with Honorable Shiri acting defense minister assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by cyclone Idai in Chimanimani today bulldozers and caterpillars are already at work in the area hanzi zvakutoshanda makatapira nema bulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika saka hurumende iri kuita matano hairi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji techita kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chai asi matano ari kutorwa Chris
yes chonga selomlaleli lapha usibasa chuma siyakwamukela kuhlelo
yebo baba ntshona njani
hayi sitshonile ufone ungapi ba
vatesese Harare lapha
okay Harare ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le
hayi ngathanda ukukhaunikile kuzeni unokuthumela mazenduduzo kumazimbabwenzi wonke anathekelele isitovu cyclone Idai loku onguyo osesiqeda abantu ukuthi ngikhangela njalo balithi kuna usizi kakhulu ngoba into le isukele Malawi nemele ukuthi ngale government yathatha inyathelo ise isuke Malawi yangena eMozambique ngalokho sihlezi sitshelwa ngakho igovernment izithulele namhlanje sigijima itelo iyancedisa incedisa kukuphi umuntu asukumela izweni ethiya abantu besifa abe kuphuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonale kanti kona kuvele kumenye into bani ukuthi umuntu lolutho kuyenzakala elizweni asukumaphuma phambi namhlanje itho begcoba ukuthi balikhulu weHarare kodwa ngada abantu bayafa ukuthi enathukuma akhambe ngada kuthiyane nalokhu ngazange wathukuma ubezihlakela khathi silokhu ikhulume esemzimi wakhe umuntu abethandweni labantu yalo muntu enjalo sitshengisa ukuthi ngalathando lomuntu sawukwazi ukuthi uzakhokhela abantu banjani abantu bengikwazi ukuqhekuthengisela ukuthi sakula kwidashipi ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi
okay hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mnumzana chuma
Hai, kulungile baba.
Hai, sibonge.
Thank you. Tine mumpereri Chris, tine mukoma Henry vari parunhare. Mukoma Henry Makadi.
Yes, ndiripo Makadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha, muri kufona muri kupi mukoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda, aiwa nyaya iri mudariro ndiyo nyaya inosuwisa kuti nyika yarasikirwa nevanhu vanosvika 89 vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipatara zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanman. Although I am not in Chimanman right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, etc., etc. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on, rather than just try having their vehicles were started twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally horses are used when they arrive, etc., etc. But they could have been used to go and scout and assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've read. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyueburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing a link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona. Vari kuti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa, mabridge aafectwa ndeapi, kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi nekupi nekupi. Basi muzive imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimo dai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu reBulawayo vanoda kubatsira, endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati, zvimwe chete wekumidlands, zvimwe chete kupi nekupi. But vari kuti havasati vanzwa zvese izvo kunze kwemumwe chete gurukota mwe chete vari kutiwo pane mukuru kuti akaidza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabvodzukira kuHarare hanzi dai vari vamwe vaitai vatochigara hedu tine vanhu iko kuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Madruku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatewo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu pf nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibve yadzima handizivo kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semazivira atinoita tisaramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichizinyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminitsi ari kutevera asi tongonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Madhuku.
Yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatiri kuita dambudziko iri rakapanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vechindava pazuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa kuti tatsanangudza nasei. Asi vari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapiwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushomashoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique. Vanhu vanonge vazvitora zvakanyanya pazvaitika pari zvino. Tingati muchidimbu kuchitinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vaka nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanoti neti pane imwe nzvimbo iri kuzvesa chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Sale River kuzasi vekuchipinge azara zvokuti zvave uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Save vari mudhize nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerod rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tine kurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu nechekumatunhu ekuchipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muchipinge mutauni kumaurislander tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwana chimanimani, asi misana yaita kuchimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhan kunonzi kwatamandai. Then tine mana mutema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave and tiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya kuda kutirwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayika vanhu idzi ndezvekuti vanhu hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusiriswi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaa kuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa matambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatove munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdates anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuita kushimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzatirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira chingoti bvei pawengezi panozi kumvumvumvu zvichienda kumberi. Then tichibva nekujopa zvakare pane malandslide ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndingati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko rekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tingadai pakaitika zvinhu zvinoti zviri avoidable. Pari zvinezvi ndingati ruzhinji rwezimbabwe ruri kuteerera Tengari wanwaziri saka tenda kupi dambu zikuredini kaka kukurasha kati. No tarisura kuti meni wani warikuta kuru ziro. Zekuti wanu awa kuwara sekuti indume hama yangu anonzi Robert Manono akatoshaya kusabe down. Akati adoni ati wane mvura. Chitinu chake taka gara nacho kwenguwa refu chishaya kuti otor kwa sei. Chinda hapana mota zima purika zimuzainzi mota zima soja jirushi mani mani. Zekuti siwe mburi chakata zupeza kia kuti akutura kega chitinu kuchisa paka anaka. Saka mbiku natu hili tambe ziko hili kuti wanu wa nende wa uiru kwa nenjozi. Kuya kukaku urumende haesu kunyasa kushika mengura chaya ndo nambi siku atakapenda kukula zeni pane kukuru zile kukuru zile nengi shiwa ni mashangani waka wanda wanda sikuti kuri kuchipinge isuo se platform for the development chinge kwa hini ya kuita nesho kuna mbari chikuru zile wani kutivani wasi kuti kana wawiri wana njozi wanaenda kupine kuti nangye ma protocols ya usha kwenye urumende akatire bei chukuti chinefona kuitwa sikuti wano tivo
right wama duku ndimbo kubata emuro mwama duku ramba ya imuri parunare wachari waru kuda kumanya ndufu ngati ngangu wati 30 seconds wachari mungo tipo masho kwenye kupesira
it's okay
yeah so inini ma maonera andina itandezo kuti urumende nga isa nyanya kuwa nefie muzvinhu zvakawanda munoona kuizvezvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei vari kuti ndege dzaita dzakupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute asi mwedzisa ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadhroni kuti toda kumboitawo zvemadhroni tichidiniwo muzimbabwe vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa license yemadhroni ndopangadai pachishanda madhroni tichimepa kuti mvura iri papi vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu.
Thank you so much vachari. Ameno kana mchitu kudaini kutandara nesu, munaramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, rikai tutore mteerere, haripa runare, tovata tsuka kwa muri. Tine mteerere, alo?
Alo.
Hey, makadi mkoma?
Tiko makadi yo baba.
Dakasimba, ni mkoma anyama?
Nda machiriza, ndiriku arusatu kwa mashoshoku.
Baba machiriza, aiwa, tinu kutenda ene kupinda mchurongwa, tiu zeo, ujuramira sei.
Mafungira angu nduko nati kuti hurumende iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isusu tipinde mumatambudziko. Ingadai yakatanga yakativisawo cyclone idai iyi yakatotaurwa kunzi iri kubva kuMozambique. Saka payaibva kuMozambique tichipinda munomo vangadai vakamhanya mhanyawo kuti vazivise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekupfaka kwakaita sekuchimani manu dzogara dziri redi kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri fesi. Saka tikuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba. Saka hazvii zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu namba yakutaurwa iri dziri kusiyana futi namba dzacho vamwe tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvombo dziri ma89 kuti vataure chokwadi kuti namba yevanhu vakafa kuti dzive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsanangura ba. Saka hazviye tonzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu
ndizvozvo. Aiwa tichanyatsonzwa. Munoziva zvinoitika baba machiridza fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika matunhu iwayo saka zvinhu zvaakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvaakunetsa nokuti pane pachidai kuti dai fonzi achishanda munhu aingofona kuti ai inini pano ndashaitirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika. Saka iye zvinezvi pachiri kuita zvekuti manhamba anogona kuuya akatisiyanei siyanei.
Asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvinhu izvi
ndizvozvo
zvakadziiririka but zvingadai zvakadziiririka but zvinoratidza kuti vanhu havana hanyi vaba. Unoona munhu aiwo pamusha pako kunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uko wozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje.
Aiwa tinotenda vamachiridza. Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller, Mr. Machiridza. And he's also, like the other callers, saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you? Because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected, mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people we raised $10 and we used $2 for this and this. And people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that yes, he said we received this, and for real, we received this. Now this is the same challenge that our government is having right now. Like I heard the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember. But United States, if there's an emergency or there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here, so that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlin, Jacqueline, Anna Wellington, Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Yeah, interesting. We only have like 15 minutes.
No, do not enter. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vanova Zimbabwe Kristu vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo,
Mukoma Jonga, makadiko namukoma Grit.
Aiwa, tiri wapenyu. Ndiani vari kutaura?
Mukoma Donald.
Mukoma mambo, makadii?
Ndinofara mukoma wangu, makadiko. Asi handifari nedambudziko iri.
Aiwa, ndizvozvo.
Dambudziko ratwira here, ai dambudziko rinosiririsa mukoma.
Ndizvozvo, tipeiwo mashoko enyu.
Mashoko wangu mungu tenda ni kuna wano batila sakata mkuma free manchari wangu wa shita wakata no wana kama ni kuma social media waki kumzira wangu wano kutu waite uchi waite mdeme waitu batila ne pata mbiti kora wira ame kati wira akita nino da wu zungu tawara nito kutu urumende edi nata kiki isme suni yon chora po grande like mata mbiti kwa yaki mbaka sekloni elini sekloni jase sekloni gloria lenge sekloni yaka pete tre nunga dada wa 5 kara 6 kara zimba za ngamu zimoto zikangwa tini mbani kumosa ndiki mostly ichi ya jipara za kuma nikisa ite masu nko kutu kwa nade pane wa umwe matano wakata tenge matende mbaka like wana matende ndari stua in place yukuti zio zikangwa tani sasa rei sekloni yaka jodiwa kubatiro kushia utakunenga wa nengwa wakaribo mbaka hili enje waya waka pazitua kane pa dos nesi nye ujua nifika ati uri mende uri meta sakuti zinu zinyuwa nbavari zinu zato garajio zaka gene suwa tina yadi masu mbaka na uji ati nito ziwa kuti kata pakata dambu di korba kwa di kwa nga nga nini ziwa itende kito nga gare nema pirizi ya uka zira mbura na etorini ni ma sebele kamaya kisa mbura ase zaka sakuti nguwa nengu wa tinungu tafetu wa atari tamu basi nisikari ashika ali zutu kende kata mtapitawa tukwenzi masoja kukopoja vete na mfanga tukwa kuja mcheta na kwa zidi kana kwa kuri kuziwa na wanga wakaru nga kwa kuzi ya ka na ya wana ase wata kupa nipasi kwa kwa inye kindara kwa mbani kana kuprepare kwa kanya ya uru mende kwa nga kajiri ya chuka kani zime zungu shaino mko zuko niwande zime zime bataru hiji yo zime ta kuri zote nipei
asi
kika tika zime zungu zime kutu ya wana wakati jira kata kutu hino kasira iri edo edo edo
mkoma mamboma tinoona ukana mkoma mamboma kana muno munyika zakaita sa America zakabudirize ikwakaita oma tsaona akaita saiwa tinotoona vanhu vachirasikirwa neupenyu asi nyika dzinonzi dzakabudirira
naye izai pakubudirira kwenyika kana kuti kuita urombo kwenyika asi kuti zvishoma katina zvizvingazi kuti kwatira vanhu pamusai inoda kudi kuti inenge kuda kunorubatsira aibona kuti zvinda zvinobatsira munhu haasi kuda chapanze kwadzika chava chiti unha chabatsi iri mugomo wangu
Then pane imwe nyaya yekunzi hanzi vagariwo isusu vanhu tinogona kuti aiwa handingasiye munda wangu kana musha wangu kana zvii ndotofira pano nezvinhu zvangu imwewo nyaya futi iyo
ya iyoyo manje ndee nyaya inoibata hurumende kuti tisati tava nedambudziko pakati pesa pakuchipisa muchirimo mena tinofanga kuti tine malendi inspekta sezvavari zvaveimahedza kuti kana ukavakira pachitekete unozonzi wakavakira pano pasingadi inoona vachiaiaa zvinhu vanhu mari dzakawanda mumatauni vanobi kufamba vachipinda mumarubhiva vachiti apa wakavakira pajingane bhisi gadheni yako iri pajingane bhisi kana kuti vachiridzidzisa vanhu emaya ndobasa rai kwete kungokama mari dzavanhu mumatauni inofanga kupinda maruva vachiudza vanhu sezvakaita kutoke mukosi hari kudambudziko aiti madirasta verenga imoni toke mukosi vanhu vakagaruka vakutigwa uko kwete majevanje kuchekukaroma vanhu vanofukidzwa asi nenyaya yekuti hurumende inoita sekuti nonochee pane zvinhu zvao asi nda kutenda angu vachamisa nesimba ravaratidza neutungamiriwa varatidza kuinda mota dzakarembera tautaura kwavaita ikafu sokubatsira vanhu nda kutenda izvozvo nekutenda kuti hurumende yesouth africa minister of international affairs relations minister lingi yosikulu vakati kuidira kumasangano vakatiipa kuti give us hope kuti anobatsira ndokutungamira ikoko kwatinoda.
Thank you so much, Mkoma
Donald.
Tinotenda zvikuru Mkoma Donald maita basa. Ndinokudaira kuti mashoko ese amuri kutaura vane nzeve vari kudzinzwa zvinosvikawo kune vakuru vachizotevera nematanho iyayo. Chris tichina Mkoma Clarice Maduku parunare.
Yes, chonga iye ngingakai kumnumzana Maduku ke mbale ke esikuthola ebulenjini be Facebook uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. UPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe, God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Yamandlovu ufuna simtshayele siyamtshayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Ye, siyalibonga ke lina balaleli bethu lingasiphake inombolo zenu ngalifuna lani silitshayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the sky have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, like in Chipinge currently, Kwaku clear, and we are told with Musue Tuesday, like Mangwana, Shinushinge Shaika sober up. As in the garden is very good, although Shaku clear up, no patra would never receive my messages, ano Kwad, the good Pasanga Shaka trick up. I thought it was good to have a car and Diani, a cafe and Diani, damage Yagati, the good test and Gatti, Uruku, Vanari Meru, Marund. Sakai Rizzi, Campus, whatever the Patata Gutuana, fresh information, Guyana, Jimba, Daka, Panika, Kanaguyana, who said the good thing, my toilet, Doa Kanya, the most damaged, my toilet, and that Kurasayat, Niki, my Blair toilet, Nijimba, Takapama, Marata. Nevadu wa kakuwala, walinge wa chida, food, shelter, neshaka wanda, psychosocial support. Saka nekuti zinishaku kukulia hazu. Ndopa nenge kaya kusinyataku diwa masangano waka sumire. Kandunda unati wa zinjiwa angaya shitaura na asivaru kungora mba wachi sinyaka uhurumende. Minovu mira nazori uhurumende ine chayinu fanyina kuita. Asiwo tisakangano wakuti isuwa sewanu, like isuwa kamirama. Sangano at not my community based organization. Pane information, yet information is blitzing the following is Shikamran. Numbers one material with Atarachi Kunivan Masinda, Manuan was changed the Ganjimbo, Tavo, the Lagara, Rasimut Dokunima, Makua, Anasekuru, Lokataka Shariwa, the Shikurago. It's Ninjibo, Anamasimbe, Anashibu, Injibo, the good in 2000, Pasaku and Elin, Zanga Gagadan Zivan, or Shangara, Kukunaguti Kanga Gunima floods. Atsinati patitewa hizi zuzi wanu ya wakati nyeso uzo wakati zime zimbaza katuna akawaziramba variko urumende istoti makanzo istoshka istoregile kama unwa mastend ndo ime nyayate nao dati saiku ntashimuza haku pera ndo jiso inepona witi inge uchitwa kufuri kizapa urumende chenda kumasanga na kashumiri ya gama church ni mako community leaders ndo ime number one teni ime number two ya ndriku unanyaya nge hidwa yae kiti patita information ya kanyaso kwana Gambos of a terror, as individuals, which are much manager, Sandruko, the Rubend, Aina Kuna, Sukundanes of Babata, Tukuna de Pane, Sukutting the DA's office, Yakaita Central Command, the Planetary and Wargu, Chaka information. As in the United Nations, you come in Sue Masaka Nagashimere, I got negative name information. In any other day, one day, Fura in any format, because the Kurmend. Inenge kita kugadisha, yatinda regulate. Anafahamu, iyo wana kasa kwa ndoa istaran, hini hichiri kuma shure, istaha kumberi. Ndaya fungi za ndozo, taa kufana ndo bisina so batlana. Kutana information ya repo, vansa shamisa zo kumboti pa TV, kana rupa radio, kana pima wata, pangu na vanu wanore nekeze, kama nende kwa kufamba mzimbazi, vanu waka kwa atwa, wate za kuwa tanangure, na kuwa taura, kuwa taura ni vanu, kusise, kutatole, atambe mziko.
Thank you so much, Chris.
Yes, Lumzana Colin Ndlovu Unjan.
You say Plumtree, Baba.
Oh, okay. Unjan, Plumtree.
Plumtree, Namzanja. I'm at Mkando.
Okay. Ungathi nje ngamafitshane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe kuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu kwedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entwende zezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu esimthembileyo Emerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ekhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu obuzwa ngabantu bakhe uyabona so nxa ubaba ulaye engekho kubalekele kuthiwe senkingeni uzwa njalo la nxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene leZimbabwe uyabona ukuthi akasikho comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU PF lo government wayo lo ongasizwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga sibili kahle sibi siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi
okay hayi sibongile kakhulu mnumzana Colin Yellowman Dlovu Mr. Teach Zinyemba welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us a weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light shower still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday. We should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, because there's still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No. Because I can say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isina hayo simba recyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzizi nezvimwe zvakadaro
handifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanayi zvine simba sekutarisa kwataita kuchibva kutumupengo here mvura iyi ichangoo mvura inongogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa kwenguva tinofanira kuteku zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna kusvika maybe matsangatsanga kwaapril arts saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand that they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, as I've just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, areas, some areas by today were even sunny.
Oh, I think we've...
Hello?
The northeastern is part of Mashonaland and... And east and central, we do expect from time to time some cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchi mhanya tangokumbira kuti mungopinda muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende yakwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education ministry of health water and sanitation dzine dzichienda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa nguva vachiwaniswa mari inoita $50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka mumatunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone idai Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Oh, thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay, okay. I will try to be safe. Information there in the United States Farm, but it's one of the there's still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni, Jonga Kademiri, Singakangani, Vateri, Rokwan, Sakupinam Chirongwa, Nivanga Wachuona Chirongwa.